Nyaya ina kuzobudirira kuti itongwe nhasi sezvanga zvakatarisirwa. Chikonzero ndechekuti pane mamwe mapepa akaunzwa nemagweta anomiririra vaDexter Nduna. Avanga vasina kutiratidza isu semagweta anomiririra vakonjana, vangozomaburitsa tava mudare. Saka ipapo ndopatati tinoda nguva yokuti titarise mapepa acho tigokwanisa kumapindura nenzira yakafanira. Ndo zvaitika makuseni, then dare rikati chenda munoona mapepa mozodzoka Masikati. Masikati anaya tadzokera kudare, tikatenderana kuti zvakakosha kuti makurukota eZimbabwe Election Commission vauye kudare vanyatsotsanangurira dare kuti chii chakaitika pamapepa ekuChegutu West constituency. Nokuti pane mamwe mapepa akakanzurwa achichinjwa manumbers, mafigures emavotes akawanikwa nevaivhoterwa ikoko. Saka ndozvatati vauye kudare vazotsanangurira dare kuti kushandurwa kwemanhamba kwakazoitisa kuti vakonjana vaende kumashure kwavaDexter Nduna pakuwerekedzwa kwemavhoti acho ese zvakanyatsofamba sei.
Ivo vezeki vanga vasina here kunge vapira dare zvakunzi vange vachitaura mudare izvi nemutongo wanhasi?
Vezeki vanga vakaunza maafidavit aitsanangura kuti zvakafamba sei. Bambudziko raitika nderekuti maafidavits acho anotaura pamusoro pemaV11 form nemaV23A nemaV23B. Saka maV23A nemaV23B aburitswa nemagweta avaDexter Nduna. Ndo akasiyana neatanga takapiwa isu semagweta avakonjana.
Asi chii chikuru chamuri kudai mi kuti chibve kudare redzimhosva?
Mutemo weElectoral Act unotiwo kana paitwa declaration, ZEC iyo pachayo haigoni kukorekta declaration ya yakaita. Saka ZEC yakatodeclare kuti vaDexter Nduna ndo vakahwina, asi vachibva vazoona kuti takanganisa, vaDexter Nduna havasiwo vakahwina, asi haigoni kugadzirisa declaration ya yakaita iyo. Saka isusu kudare toda kuti dare reverse kudeclare kwakaitwa vaDexter Nduna samember weHouse of Assembly wakasarudzwa, yovatsiva navakonjana. Nokuti mapepa akaiswa pamberi pedare neZEC anoratidza kuti vakonjana ndo vakahwina Chegutu West House of Assembly seat.